ji makushigaza umambo makushita kunge imindi makaipa makutofamba patambo makuita suicide muchazvidzipa muchisimbisa na nyambo jacks ndipe chikubit ndigarenda tipa zvina basa ndiani ya trenda number 1 ndinikuitonge keeper satange zvamusinga zogone kupedza maredza kusina mafish pataiita zvekuimba hip hop vamwe venyuma isuka madish tiri maghetto youth toapindira pabase nemota ye wish hatipindire mabeef asi for some hip hop togadzira disc ichi achisiche personal tiri madara ma 59 ndinogona kungoimba paridi ndovasira